Takabatwa nemabato akasiyana-siyana tikaenda kunoratidzira tiri pamuzinda weZimbabwe paZimbabwe Embassy. Tichivai kuchinja kuti hurumende yava Mugabe yakanga isingatambiri maasara musigasi nechikonzero chokuti vaiti vapandirwe hurumende. Saka chasiyana navo chii? Hurumende imwe chete iyo ndo hurumende yanga ina vamunangagwa. Saka chekutishamisa ndechekuti chii chachinja chavaa kuita kuti vachitivo vanotambira masanctions kuzvimbo chii chavapuwa neuk vada kurevera nhema nyika dzese kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuZimbabwe. Tikabva tikaenda kuhome office kutiwo tikaiuchidze zvakare through our petition kuti ihurumende imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvodo aperayo vachitivo haisi kuremekedza mahumanrights evanhu. Saka chachinja ndechipi? Vava kutumira madeputies kunyika imwe chete iyoyo yavapa masanctions masvodo aperayo. Zvinova zvinotyatyamidza zvikuru. Madouble standards ari kuitwa nehurumende yavajohnson neyavamunangagwa hazvisi kunzwisisika kuti vari kuda kusvika papi and hazvisi kuwirirana nekuti vakapa masanctions kuhurumende yezimbabwe masvodo aperayo. Vapedzezvo vochiti vava kutumira vanhu vari kutya hurumende iyoyo vatumira ikoko. The UK has got an obligation to receive asylum seekers for protection. Saka zviri kutityisa kuti chii chachinja.
Muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nehurumende yeBritain kuti vanhu ava vanhu vaiparadze mhosva munyika iyi?
Zvikonzero zvavo zvavari kutaura kuti vari kuda kuti vanhu ava vadzosere kumusha ndezvekuti vari kutivo macriminals vanenge vakapara mhosva kunoku. Home variko vanopara mhosva vachienda kujere. Zvino mutemo unoti kana waenda kujere kunokora anokwana mairi unofanira kudhipotwa kuendeswa kumusha. Asi zvatiri kuona kunoku ndezvekuti kune vamwe vane madriving offences iyoyo vanotoitora semhosva. Inotonzi mhosva iyoyo, unotonzi uri criminal nekuti uri kwachikora mutemo. Saka kune vane madriving offences vari kuwanikwa vachiendeswa kumadetention centers izvo. Vamwe vanenge vakaitawo mafraud, vamwe vanenge vakaitawo zvakasiyana siyana. Asi mutemo uripo unoti kana munhu uchinge waita mhosva inoita kuti uende makore mairi kujere unofanira kudhipotwa. Asi zvatiri kuona kuno zviri kukatyamadza nekuti vanhu vacho vawandisa i150 and kuti tinzwisise kuti vanhu ava 150 vese vakapara mhosva here kana kuti zvango zvekuti vazadze ndege vaendese vanhu muzimbabwe kuburikidza nekuti vakabuda mueurope. Saka hazvisazvisisika kuti vari kuzvishandisa sei.